simba rangu muri simba rangu muri simba rangu
Maneru akanaka vatereri, ini ndini tanono kawande ndichikuchingamidzai nemufaro muchirongwa chedu. Nhasi tina mukoma Joseph Nyakabau, avo vanofara muchitendero chavo muspoken word ministries zvekuti vanopamhidzira chitendero nekushaurira musiki nziyo dzechitendero. Mukoma Joseph Nyakabau, makadiniko?
Ndinofara kana muchifarawo.
Tinofara kuve nemi, tiuzeiwo zvezvishomanana pamusoro penyu.
Ini ndinoitwa Joseph Nyakabau, ndiri mukomana ane makore anoitaiyo 27. Ndakabarirwa kwamutoko ndikakurira ikoko ndikazouya kuHarare ndikaita chikoro changu primary nesekondary muno muHarare. Zvekuimba izvi takazvitanga ndine makore anoita 16 years.
Mava namakore mangani muchimba?
Zvekuimba izvi ndakazvitanga mugore ra 2007.
Makaita nziyo dzakawanda here?
Munongozivawo nyaya idzi dzekuimba dzine hondo dzakasiyana siyana. Isu pataimba, pandakatanga kuimba kwangu, ndaingova munhu anongoimbawo muchechi uchingoimbawo nevamwe nekurumbidza Mwari, ndisingatarisiri kuti nerimwe remazuva ndinozokwanisa kutsikisawo nziyo vanhu vazototeerera.
Chakaita kuti musarudze kuimba gospel chii?
Semukomana akakura asina vabereki, achitambudzika, achirwisana nezvinhu zveupenyu kuti ararame, tiziro hwangu hwakawanikwa huri hwekutizira kuna Mwari nekune shoko raMwari. Saka izvozvo izvi zvakabva zvadyarwa mandiri kusvikira ndakaona kuti inini chinhu chandinokwanisa kuraramira ndiMwari. Ndakapedzisira ndakangoimba nziyo dzegospel nekuti shoko raMwari ndo rinokwanisa kuunza kuzorora nekugadzikana mwoyo nemunhu. Kanonzi wandinyara dzaJesu. Wega uchingonzwa taito yacho muchirongo kuti wandinyara dzaJesu. Kakauya ndakaremerwa chaizvo. Ndiye mubvunzo muzhinji kuti Mwari sei ndakapfuura nepandakapfuura napo, sei ndakarasirwa nevabereki, sei ndine masichuesheni akaoma kudai zvinhu zvakaoma. Asi Mwari akataura nezvi rakadzikama akati, iwewe ndakakuda, upenyu ukadana kwandiri ndichakupindura. Mashoko aya akauya saka pandakanzwa Mwari achindinyaradza nekuda kwechipikicha iro, ndakabva ndafemerwa kuti ndinyore rwiyo runonzi wandinyaradza.
Kamwe kambo kamatiudzira nhasi kanozana
kakudiswe kuda kweoma kakuitwe kuda kwe
I will be done. Ndakakaimba muri muchechi zvizhinji zvakaitika. Mweya waMwari ukaburuka, vanhu vanga vakaremerwa vakanzwa kurerukirwa kuda kwerwiyo irworwo nemashoko ari ipapo. Saka ndo zvinhu zvinhu zvakandipa kuti ndikarekodi kuti nyika yose inzwe, pasi rose rinzwe mashoko akanaka ari panziyo.
Dzese dzamuina dzedzi vanhu vanogona kudzitenga here mumasto?
Dzimbo idzi dzaevhewe, vanhu vanokwanisa kunodziwana paiTunes, paGoogle Play, paZiza, paSpotify, paYouTube. Vanodziwana dziripo nekunodownloada ipapo.
Mashoko amunawo okupedzisira ndokuti kudini vanyakabava?
Hazvinei kuti uri muchimiro chakaoma sei, hazvinei kuti uri muchimiro chisingatarisike kana kuti waremerwa waitwa sei. Mwari anogona kukunyaradza.
Vatereri nemashoko iwayo abva kuna Sazita mukoma Joseph Nyakabau veSpoken Word Ministries ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chesvondo rino. Mukoma Joseph Nyakabau, tinokutendai zvikuru nenguva yamatora kuti tandadza nhasi.
Tinotenda zvikuru veVoice of America nenguva yamandipowo zvakare.
Ndini wenyu Tanono Kawande, ndichikutarisai nemufaro nevipo huru yekuti muchange muinesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero.
Yesu ndeyo yangu, yesu ndeyo yangu, ndinodirana. Yesu ndeyo yangu.